Vapaspamire avo vange vachipa humbo kukomiti inoona nezvenyaya dzemadzimai pamusoro penyaya dzitanga wandida kuti uwane nzvimbo kana kuti upase vati inyaya mbiri chete dzakamhangarwa uye vakapara mhaka idzi vakatodzingwa basa vati bazi ravo nemakoreji ose ane hwaro hwekuti vadzidzi vamhangare pamwe nekuti nyaya idzi dzinogadziriswa sei asi nhengo dzekomiti iyi hadzina kufara zvachose dzichiti dzakawana humbowo kubva kusangano rinomirira vadzidzi vechidzimai Refimai Students Network wekuti pane zvikamu zvinodarika makumi manomwe kubva muzana zvevadzidzi zviri kunyunyuta nenyaya dzetanga wandida kumakoreji nemayunivhesiti imwe nhengo yekomiti yamai Joyce Jaja vanoti varwadziwa zvakanyanya nemashoko avapasi pamire vachiti zvinoratidza kuti pane zvavari kuvanza
pesendeji yatakaona yakakura ndozozwa zvamataura izvi mandirwadzisa handi kunyepa ini ndarwadzi so imimika muchibva pano musagarira basa endai motuma vanhu venyu vaite basa uku ime chimonita kuona kuti zviri kuitwa here nokuti mungangogara muofisi ka zviri kuitwa nemalecture zenyu kunze uko ka zvakawanda ende zvinorwadza ndiri muparamendi asi ndakabereka ndine mwana saka mwana umwe ndewangu
amai jaja vanove nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepamusoro vati vakafamba mumakoreji nemayunivhesiti gore rapera vakazvinzwira nekuzvionera pamhunosefodya uye bazi rava pasi pamire rinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika vamwewo vasina kufara ndamai Perseverance Joe avo vati mashoko avapasi pamire aratidza kuti havasi kuita basa ravo nemazvo
zvemauya nazvo hazvina kukwana we expect better work from you we want statistics actual facts so that isusu tinoita basa redu imi moitawo renyu saka mataura kuti implementation its not us who do implementation its you who do implementation go back do your work
vati bazi redzidzo yepamusoro rinofanira kuita basa nemazvo nekuuya nehumbo hwakakwana kuti paramende ibatsire kugadzirisa dambudziko iri amai Rose Mpofu vatiwo bazi iri rinofanira kuunzawo kuparamende humbowo hwevadzidzi vanorarama neurema vachiti ndivo vanotoshungurudzwa zvakanyanya vapasi pamire vati vanzwisisa zvichemo zvenhengo dzeparamende idzi asi vakati havagoni kunyepa pamberi pedare vati nyaya dzavataura nezvadzo ndidzo chete dzakamhangarwa kati paramende inofanira kuvabatsira kuti vadzidzi vanenge vambunyikidzwa vabude pachena
Other question was that the percentage of reported cases is too low. Yes, I am conceding that those are the reported cases.
Ndanzwa kuti muri kuti nyaya idzi shoma, asi ndozviripo nekuti handigoni kuti dzakawanda idzo dzisina kumhangarwa.
Vaenderera mberi vachiti panofanira kuve nenzira yekuti vadzidzi vamhangare vakasununguka vachiti semaonero avo zvinoita sekuti vadzidzi vanotya kuti vanogona kuzopinda munyatwa yakanyanya kana vakamhangara nyaya dzavo dzekushungurudzwa nevarairidzi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepamusoro vadaniel morokeli vaudza studio 7 kuti nyaya yekushungurudzwa kwevadzidzi ndeimwe nyaya hombe yakataurwa nevadzidzi apo komiti yavo yakatenderera nenyika gore rapfuura sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro rezimbabwe national students union zinasu rakatopawo umbo hwekukomiti iyi richitaura kuti dambudziko rekushungurudzwa kwevadzidzi vechidzimai rakakura zvakanyanya muzvikoro zvese zvepamusoro mutungamiri wezinasu vatakudzwa ngadzore vati havabvumirani nemashoko avapasi pamire vakasanobata chinzvimbo chasachigaro wekomiti yemadzimai amai Miriam Chikukwa vaudza vapasi pamire nechikwata chavo kuti vadzoke zvekare kukomiti iyi neumbo hwakakwana kuti vakwanise kunyora gwaro rakakwana rekutura kuparamende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla